regai ndipi chirongwa chanezuro takanatsotarisisa chakafamba acho zvakanaka hongu hatina kuzowana vanhu vakawandisa sezvanga zviitika kumaruwa kwatakatanga nako asi hurukuro yakaitika yanga iri hurukuro yanga yakadzama uye vanhu vakakwanisa kuti vataure zvavanofunga maererano nemusoro wenyaya wanga uripo wataitarisa kuti hurumende iripo iyi kubva zvayakasarudzwa yakwanisa here kana kuti yafambisa sei zvunhu zvinoenderana nezveupfumi nezvematongerwo enyika takatarisana nezviri kuitika munyika.
Saka vanhu vari kuti kudii zvavari kuchema chema nazvo kunyanya ndezvipi?
Vanhu vari kunyanya kuchema nenyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika. Vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, zviri kuomba, zviri kunyanya kuoma, zviri kuenda zviomarara zvikuru.
Ko iwo mangwana tine zvechimwe chirongwa chatichange tichiita vanhu vachiona vanhu vachiungana. Tarisiro dzamangwana ndedzekuti kudii?
Tarisiro dzatichaita zvezvi tichaenderera mberi nedzimwe hurukuro dzichaitwa kumateveleland. Tichaenda kumateveleland South kuGwanda, tozoenda kumateveleland North kuri kuLupane, tozopedzisira nekuBulawayo. Tinenge tapedza chikamu chokutanga. Saka tiri kutarisira kuti ikoko vanhu vachauya vokwanisawo kutaura zvavanofunga maererano nemisoro yakasiyana-siyana ichataura nezvayo.